Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host tonight, Evans Zininga. And on Live Talk tonight, we are looking at the mass evictions of villages by the government of Zimbabwe. The affected villages are being evicted under an operation dubbed No Land Barons that will see many settled families being forced out of their resettlement areas. Recently, in Masingo, thousands of families were given 7 days to vacate lands they had been settled more than 20 years ago. And in January, about 800 families from Norton were saved from eviction by the High Court that issued an order blocking government from evicting the villages. But first, let us take a look at what is happening elsewhere in the continent. A secondary school dropout from rural Malawi has brought electricity to his community using what he says is a groundbreaking air-powered generator. And that this is bypassing the use of fuel, oil, or batteries. Experts have questions about the system, how it works, and all that, but Malawi's government is pledging full support. Lamek Masina reports from Doa District in Malawi.
Inventor Ernest Andrews' innovation largely aims to save money villagers spend in buying torches and batteries to light their homes.
After realizing that we were facing a lot of problems without using electricity, I thought of trying to make electricity. Now here we are.
The 18-year-old secondary school dropout says his generator produces 1,000 volts of electricity. He has now connected 9 houses from a self-made transformer.
This system generates electricity using air. To make a light bulb illuminate, I use power stored in bottles. I experiment with magnetic power to determine how much electricity I can produce. After that, I generate power based on the number of houses I want to supply.
But experts complain of Andrew's failure to articulate how he is using air to generate electricity, or they say he might be purposely concealing it to prevent others from copying.
What type of air is he using? We don't know. What air is doing to produce the power? We don't know. And he's not saying. How is he taking the air into his system to produce electricity? We don't know. And he's not explaining. So how can we appreciate? How can we assist as engineers?
Katumba said if he proved real, Andrew's innovation would be rated among the most extraordinary in the world. The innovation has convinced skeptical neighbors.
I was among those who were doubting his ability to generate electricity, which we can use in our homes. But when I saw that he had managed to connect his parents' house, that's when I asked him to connect my house too. Now life is simple.
The villagers use the free electricity to charge phones and plug in electric shaving machines. Andrew's mother, Evelyn Chinguo, says he dropped out of school in 2018 because of lack of school fees.
I am appealing to well-wishers to assist this boy to continue with his education, like sending him back to school to improve his innovative ideas, because the knowledge he is using now is inborn.
Minister of Energy Ibrahim Matola recently expressed appreciation of the invention.
Such innovations can make us achieve access to electricity. But not only access, affordability, sustainability.
Authorities in Lower District donated training, electric wires, protective wear, and a gadget for measuring electricity voltage.
One thing that we're going to do as a district to make sure that he's, whatever he's doing when he is working on the appliances is safe.
The Malawi government has organized a group of experts and identify areas to assist. In the meantime, Andrew is working to connect the entire village and fulfill the government's request to illuminate the nearby public primary school. Lamek Masina, VOA News, Dowa District, Malawi.
And coming back to Zimbabwe, in a ruling today at the courts, the former Zengeza West Member of Parliament, Job Sikala's case of publishing falsehoods on social media has been deferred to February 15. Sikala is accused of posting a Facebook message insinuating that a junior police officer struck and killed a baby with a button stick in central Harare in 2021. Here is what Mr. Sikala's lawyer, Harrison Ngomo, has to say.
Yes, we have just come out of court to deal with Mr. Sikala's aggravation by the state and the mitigation by the defense. The issue regarding mitigation is basically submitting before the court mitigatory factors which the court must consider, naturally, to give a lighter sentence. But the argument proceeded, but we are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mr. Sikala was charged, prosecuted, and convicted under a non-existent law. And naturally, we are waiting for the sentencing of the court, and we're coming back in this court on the 15th of February at 9 o'clock. The state's major argument is that by publishing or by allegedly sending that Twitter, Job Sikala communicated falsehoods that are prejudicial to the state. But let us not depart from the truth. The fact of the matter is Job Sikala has denied that Twitter account. Job Sikala has insisted that he did not post. That piece of evidence has no originality. It has no authenticity. And to that end, he challenged its existence. And it's admissibility as a piece of evidence in court.
That there was Mr. Job Sikala's lawyer, Mr. Harrison Ngomo, outside the courts in Harare today. So please stay tuned as we take a brief break.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now back to our topic of the day. We are discussing the ongoing evictions of villages throughout the country by the government under the anti-land barons project called No to Land Barons. And we were hoping to have guests to discuss this topic today in the form of human rights defender, Advocate Bruce Masamvu. We understand we are still trying to get through to him. And one of the people affected by these evictions in Masingo, Baba Henry Mukusha. We understand Baba Mukusha is there already. To kukwazisa Baba Mukusha, kana muri kundinzwa makadiko.
Mukusha vano kunzwai, kiriko makadiko, vazvinga.
Aiwa, isu tinofara Mwari vari kutichengeta. Tiri kunzwa baba kuti kumasvingo kumusha kwenyuko hakuna kumira zvakanaka. Chii chiri kuitika kuminda yenyuko?
Kuminda zvokubati tiri kunzi zvinofanira kubva tichipuwa vamwe vari kupuwa ma 7 days, vamwe ma 5 days, but inzinda yakagara for 20, 25 to 30.
Makauya riini kuminda?
Saka izvezvi vanhu isusu medu matinotaura mzero famu takagara from 1918 inde takagara
Imimi mashoko ekuti ibvai muminda iyi muchidzokera kwamakabva ari kuturirwa kwamuri achibva kunani
ari kubva kuvanhu vanoziva lenzi kuti kunoya kuna vanhu vane puti vane vachoziva kuti nekufanira kubva pamunda yamuri vari vanhu vane puti vanoti ndevelenzi votindevekanzuro asi ndoko tinotera kukanzuro ikoko tiisa mari dzedu ndoko tinotera mabhesi etisiketi kuna da asi vanoti havativi asi tinovhota tiri mumavhota siro tichiitiwa madlimitations nhasi voti hatizivi hatiziva kuti zvabva nepi zvinhu
pamunotaurawo navo imi ivo vanoti vari kutumwa nani
ivo vanoti ri ministra of lands wakapinda mukadzi wauchangopinda uri kuti seino to garden land owners vari vakangogara munzvimbo dzisina kutendegwa
Saka pari zvino Sorry ndanda kubatai muromo taurai zvenyu taurai ndanda kubatai muromo
Tiri kuti pari zvino vamwana veruma rodzi dzimba dzakatopaziwa misha dziri kutopaziwa mumachobura vachoinda zvekuti zvokwadi hatiusisi tadii because people were fighting they were struggled for Zimbabwe kuti tipinde kuti tichitore vhuredi but now people are still suffering
mungaite here
handina wisi kuti
ndanga ndiri kuda kuti ndibvunze umwe mubvunzo ipapo wekuti mungaite ruzivo rwekuti vanhu vari kunzi vabve mungati vakawanda zvakadii kudunhu renyu imira muri
udunhu redu remasvingo vanongesva ma 30,000 varingonzi vagara zviri legal hamwanonzi vari mumarikete mendereyazi hamwanzi vari kuti vanhu vakawandisa zvekuti pokuinda izvizvi vanhu vazhinji havana vari kungotoshema kutendepi munhu wagara for 20 to 30 years wozichibva wodzokerekwa waiva baba namai vakafa mumwe muwanika unodzokera kupi
pane nyaya apo paita muteereri vamukusha ari kuda kupindawo tinzwi ari kuteerera nhau yatiinayo panapa batai zvonyu makadaro musainda ndinodzoka kwamuri muteereri varipo here kola kenyuemi Hello, Kola.
Hello.
Muripo makadiko.
Ndinofara vajonge imi munofara here.
Ndinofara ini muri kupi?
Ini ndiri pa South Africa pa Cape Town apa ndopandiri apa.
Aha, nyaya iri mudariro muri kuinzwa kai.
Nyaya iri mudariro ndiri kuinzwa. Yo zvinhu zvinosuwisa kuti vabereki vedu kana vobva munzvimbo dzavakagara vachinzi vaende kune dzimwe nzvimbo hatichazivi kuti vachanogarepi uye vanonodziwana kupi dzimwe nzvimbo ikoko paripo pavanga vachikatarisa kuti vanhu vazhinji vatovaka dzimba misha yatovapo saka yo zvinhu zviri kutisuwisa zvisingaiti
imimi kumusha munobvawo kupi kuzviri kuitwawo here kwenyu izvi
inini kumusha ndinobva kugokwe kwane mangu hazvisati zvasvika hazvo kwedu kungotyira kuti vanhu vari kutotambudzika tine tine dzimwe hama dzinenge dziri ikoko kune vanhu vari kutodzingwawo nanamasvingo ikoko
imiwo ndokubvunzaiwo mauya akamudariro zvamunofunga ini kuti ndo zvingadai zvaitwa ndezvipi kugadzirisa dambudziko iroriri
maonero angu ndinoona kunge dei kuri kuti hurumende yenzvimbo dzainenge yakagara ichiti haibvumidze vanhu kuti vagare dei dzichingogara dziri nzvimbo dzinenge dzisina vanhu kozi kana vanhu vakange vatogara zvinoratidza kuti hurumende inenge yatendedza kuti vanhu vawane masendi ikoko but kana yodzoka yoti futi hadzisi nzvimbo dzekuti vanhu vagare saka vanhu vanenge vasingachazivi kuti vanhu vonogarepi
Mhm. Aiwa ndinokutenda imukoma trust ndizvo here ndagonaka.
Magona
Joseph. Maita basa nekupinda muchirongwa tokushuvirai zvakanaka murambe muchidzoka namangwana.
Ndinotenda vajonga pandemiri.
Vanhu vari kunditi jonga kandemiri pano nhasi. Ini ndinonzi Evans Zininga. Tinoshanda tese navakandemiri.
Okay, mavhoisi ada kufanana. Maita basa mukoma Evans.
Zvakanaka. Regai tidzokere kuna vamukusha. Muchiripo here vamukusha?
Vamakusha varipo.
Aha. Ndinoda kuti tidzoke zvakare nditsvage kuti saka zvivakwa zvamakanga makavaka, zvipfuwo zvamanga makaunganidza, minda yamanga makavhura nemigodhi yamakachera, zvimire sei iko zvino? Zvinosara nani?
Zvokwadi kurungonzi zvai pazai misha yenyu kana tatosvika kana rata kana hwinda huchadhishi totopaza zvose. Saka vanhu vari kutongopaza vachitema vachiita sei zvamapicture zvavanhu vachitotema minda dzavo misha dzavo vachipaza mahwindo marata kubvisa inoti kamiri yavai vanouya nezvimabhauza kuzotuta todii tofanirwa mahwindo enyu nemarata nezvimwe zvakadaro. Zvokwadi zvinosiririsa, zvinosiririsa chose kuti dai hurumende yagona kutanga yatsvaga mapurazi ekuisa vanhu ava, yotanga yavatora ichinovaisa, kwete kungodzokerai kwamakabwa vanhu havana kokunda. Tatiri vana vanga vari mumataundi totsvagawo minda yedu tigare, but now we are doing everything. Tinogara mumasango here, tinogarepi isisi? Nyika yedu yezimbabwe yakasununguka. Ndokusununguka here uku?
Takambonzwa vamakusha maasvondo aperayo pane vari kunoton vaiti vakazobatsirwa nemagweta nevanorwira kodzero dzevanhu kuti vaifanira kubviswa ikoko zvimiswe hurumende ikanzi nematare dai mambomira. Imi hamunawo here vemutemo kana vanorwirawo kodzero dzevanhu kana magweta vamuri kushanda navo vari kukubatsira iwo?
Zvokwadi vemutemo tinavo varimo, asi kana topinda muna navachadzamira vanovaivo maresident minista tichivavhotera vaiti tivhoterei, tichivavhotera tovavhotera inda isati yapera pazvipimaka. Asi now taakutozimba, taakuzatizikamu kuvai kuvhoterai ndivanani? Maapa zvigaro, maakushandisa simba rokuzvizingazve. Magweta tinawo ari kuzama kuzvinza zvose izvi, asi zvina vamwe vanozviteerera, zvina vamwe vasingazviteereri. Isu hatichahuzivi kuti ndozimbabwe here yataibvira naye varume.
Hei, kwakaka kusina kuvakwa zvikoro here ikoko kwamanga makagara uku zvevana?
Zvokwadi zvikoro zvakavakwa ende zviri kutovakwa, masekondary schools, mapuraimari, mapuraya zvese zvakavakwa, makliniki zvese zvakavakwa. Asi tinongokashamara isu totovhunduka kuti da pamaelection yakapera kuda pane zvayakataura zvoita kuti tiparadzanise kudai, hatichahusisi.
Dai maiwanawo mukana baba wekutaura hanzi tabatwa futi paita umwe muteereri. Ndinokukumbirai zvakare ndimbokubatai futi muromo tideedze muteereri mumwe tinzwe kuti vari kuti kudii. Pamwe vari kuda kupindurawo pane zvamuri kutaura. Tinodzoka kwamuri, musaenda, batai zvenyu makadaro.
Aiwa tiripo zvakanaka.
Kola, hello.
Hello.
Yes sir, makadii, muri kupi?
Tiri nana makadii, ndiri kuBotswana muKhaburundi.
Aha, nyaya iri mudariro muri kuinzwa kai?
Ya, ndiri kuti ndichitopinda izvezvi.
Alright, zvoitwa sei vanhu vari kunzi ngavabve kuminda uku? Pano tanga tichiudzwa kunzi kumasvingo vakagarako kubva 1980, vamwe tatisati tazvagwa, vaakunzi ngavachibva. Muri kuonawo sei imi zviri kuitika izvi?
Nyaya iyoyo ndaionawo ichitenderera sokuradza kuti zviri kunzi ndozvo zviri kutaurika kuti vari kunzi ngavachibva. Ini iri kundibata-bata zvisingaiti. Nekuti ukatarisa ukaona kuti vamwe nguva dzacho vakatozvarwa, vanhu vakatozvarirwako, saka kuti vati vabve kwekuenda kana kune kwekuti vaende, pane kungobviswa vonzi ngavabve, vonanga kupi? Vobatirwa nani? Vanhu vanga vakavaka kudhara. Saka zvinhu zvacho izvi zvinobata bata.
Zvoitwa sei? Maifungawo kuti imi zvaidai zvaitwa nenzira ipi kuti dambudziko irori rigadziriswe?
Ha,
dambudziko iri magadziturwo goatinoitwa ndonase kuti kana kuri kuti iyo hurumende yati vanhu ngavabve vachiva nenzvimbo yavanovapa vovavakira sekuti vamwe vanga vakatovaka kudhara vovapa kwekugara vovavakira dzimba ndonase kuti ndizvo zvingatobatsirika pane kuti vongoti vanhu ibvai havana kwekuenda kana vatiwo vari kuti masende acho anonzi aitengesegwa nemasabhuku vamwe vanoti vakatogara kwokubva kudhara saka hapana kwavanganzinga vachibva kunhasi vanoenda kupi
aiwa ndinokutendai zvikuru vamaposa nenguva yamatipa pachirongwa chedu chino ndechenyu ndimi varidzi vacho ichi maita basa murambe muchidzoka namangwana
tinotenda
aiwa zvakanakai tinodzokera kuna baba makusha manje manje regai timbotarisa pane vamwe vari kuona chirongwa vamwe vari kuteerera vari pamadande mutande pano ndiri kuona makomenzi akawanda ari kuiswa pafacebook peji redu revoa shona regai ndiverenge maviri matatu tinzwewo zviri kutaurwa nekufungwa nevamwe tisati tadzokera kuna baba makusha tina timu malume ari kuti vana vezimbabwe vanofanira kuzvisunungura ivo vega pamatambudziko avakatarisana nawo ndiva malume avo kwoitawo vanozvivati vanonzi lale friday munhu haasati apedza zveguukura hundi tatotanga zvezvimwe asi chiinhai vamwe wava mafungiro avo vamakwara vati emmanuel makwara vanotiwo hakuna kwatiri kuenda senyika tatadii zvedu tatati zvataisa mutungamiri wenyika pamwe zvinhu zvichachinja asi hapana chiri kuchinja ngavamboshungurudzwa ndokuti vamiswe kuramba vachiziva pekuzoisa x vamwe wava ipfungwa dzavo dzavari kukanda idzi ndopedzisira nava owen ngoma vanotiwo munoda kuti makuva emadzitateguru avo aitwe sei vanhu vakafira nyika magamba akagofara nazvo here zvimwe dzamisai pfungwa musati maita vamwe wava vari kutaura zvavari kufunga muri kuvanzwa here baba mukusha zviri kutaurwa nevamwe izvo
zvomadi ndiri kuzivwa
ndigai ndidzokezve kwamuri tichitarisa kuti kunewo here mahofisi amambofambirawo muchinotsvagawo rubatsiro rwekuti gogogoita uyawo zviri kumbofamba sei mukawanawo tsanangudzo ingakugutsai mumahofisi umu
zvokwadi tsanangudzo hapana takapinda mahofisi ose mazhinji kunyanyanya kwarezeni minista yedu yakazamira tichivabvunza kuti koivo muna vamwe vamakabvisa ndanatekwe mukosi muchivaka dhamu mukaisa muchingizi kuchisase vaakudzingazve vachinzi hapatendedzi saka makavabvisirei panzvimbo yamuchivaka dhamu vanhu hamuda kuti vaindepi right iyesu vacho tine more than 300 years tiri panzvimbo tonzi hapatendedzi kozvataka takakoronaizwa navachena imi muchizohwina 1980 makati papapi dhamu richivakwa rekaiwe dhemu makati tinoendepi zvamakavaka dhamu munzvimbo medu mukatora zvedhe rezimbabwe mamudyara mazitezero edu tonogarepi zvose zvo hazvina anza kunongonzi bvai tiri kuita land audit land audit imi ndimi muri kushanda kulend chipeka pougara tinogarepi imi ndimi vanoshanda vachiokora mari yehurumende moda togara musango here vatinogarepi
izvezvi zvatiri kutaura nemi kudai baba muripi iko zvinoizvi muri pamakavanda here mvura nezuva kana kuti muri mumugwagwa muri kupi panguva dzinoidzi
zvokwadi dzimba zhinji dzavatopasira vanhu vari mumatondo vari kungototambura tambura inio ndakatongoendawo pamwe pandakangowandawo pachikona asi zvokwadi zvinosiririsa kuti taiti vachena ndo vari kukanganisa asi zvatoita wesu kudarika nguva yavachena
mataura mashoko makuru akadzama regai ndikubatei zvakare tozodzoka tichipendera paitazve mumwe muteereri ari kudawo kukanda pfungwa dzake batai zvenyu makadaro musaenda
zvakanaka baba
muteereri vedu hallo kola
makadiwo pastudio 7
tinosimba isu makadiwo imi
isusu tinofara zvedu asi hatifari kana zvinhu zvinge zvakamira manyama amire mirongo munyika medu
kandai zvenyu pfungwa dzenyu muri kuonawo sei
Inini maonera angu ndekuti hurumende yatinayo pari zvinezvi haitomborina kana chido nevanhu, nekuti dai vanga vaine chido nevanhu vaiona kuti zveshuwa tsika dzevanhu dzakakosha, nyangwe zvikava zvicherwa, nyangwe zvikava chii, ivo vanhu vari munzvimbo idzodzo dzavari kubvisa vanhu idzodzodzo vanofanirwa kubhenefita. Inzvimbo dzemadzikateguru avo, tsika dzedu dzechivanhu isusu dzinoti tinoremekedza madzikateguru edu. Saka kana ivo vachiita maitiro avari kuita, nekuti vari kuda mari chete, vari kuda kutsvaga mari yekuti ivo vapfume, kwete yekugadhirisa nyika yekuti ivo vapfume, munoti hurumende here yakasarudzwa nevanhu? Iko haisi hurumende yevanhu. Kutonga vari kutonga havasi kutungamira, vanhu vanotonga vanodzvanyira misi yese. So saka muri kuona vari kudzvanyirira vanhu izvozvi taona vekumasvingo vakabviswa. Munhu ane madomasi akuda kuavheso anonzi 48 hours ibva. Saka vari kuti munhu iye anonorarama sei ipo paripo, tanga paakatarisira kuti ndo pari kubva upenyu hwake, mugunga akohwa, besa dzake dzaakarima, dzaakatengera mishonga, mafetereza akabhadhara vanhu, akadiridza nemadiridziro emvura dzemairigation, anongonzi ibva chete iyoyo pa48 hours ibva, haana kwanzi aende. Saka munhu iye anogara kupi? Saka munoti vanhu vatungamiriri nevanhu kana kuti vadzvanyiriri vevanhu munyika medu chandaona inini chatiri kuona chinje kuti vadzvanyiriri vakaenda asi udzvanyiriri hwakasara. Taakudzvanyirirana tega vanhu vatema. Zimbabwe imbofa yakaenda kumberi nekuti dai zvanga zvinizvo kana ivo vari kuti vakahwinha munangagwa wacho mukuti vakahwinha kwavakaita ndo makambenero here avaiita kuvanhu. Izvizvo zvoti amugabe vaitoti ivhu kuvanhu, zvino vamunangagwa kana vaakubvisa vanhu vacho vakambodi ivhu kuvanhu, zvinofamba sei?
Mataura mashoko akakura, vatereri vakunzwai, nesu takunzwaiwo kuno. Ndinokutendai zvikuru. Ndivadare ndizvonai.
Inini ndiridare transport ndiri pajogera.
Ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Tinokutendai zvikuru, namangwana murambe muchidzoka zvakare.
Tinotenda nekurambawo muchionesa nyika pasi rese zvakaita munyika medu. Izvozvizvi tikanga titeerera nhepenyero dzemunyika hazvimbofa zvakataurwa zvenyuzvi.
Aiwa, tazvinzwa.
Vanongonza vapiwa kwekuenda asi hapana kana kwavapiwa.
Aiwa, tinotenda, tazvinzwa baba. Chiregai tidzorere nguva kuvaridzi, yaakuda kuzotiperera. Muchiripo here baba vamakusha?
Baba vamakusha varipo.
Regai tipendere zvedu chirongwa, taakusvika kumagumo echirongwa. Mashoko amungade kupendera nawo ndeyekuti kudii nezviri kuitika izvozvizvi muchidembu?
Mashoko andiri kupendera nawo Mr. Zininga ndeyokuti isi taibva hondo yokubvisa ganda jena, asi udzvinyiri hwakatowedzera kudarika hwahuri hwavachena. Ndo zvandida kupendera nazvo kuti mwana mutema wodzvinyirirwa nomumwe mutema hazvizvifadzi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tanzwa zvizhinji, tanzwa zvakawanda zviri kuitika kumasvingo uko. Tinonzwa kuti zviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika. Vanhu vanzwa vavhurikawo uso nenzeve. Tinokutendai baba kunge manga muinesu pachirongwa chedu cheLive Talk. Mova neusiku hwakanaka nhasi.
Ndinokutendai vazvinenga, ndatenda.
Tinotenda vateereri, tinokutendaiwo zvakare kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vapinda vachiona, vapinda vachiteerera, vagona kubatika padzinhare tikataurawo navo, vachitipa pfungwa dzavo, vachitiudzawo zvavari kufunga. Nemiwo manga muchitumira makomendi enyu nemamesedzi enyu paFacebook. Tinokutendai kuti manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka, muri yeZimbabwe.